Vagari ava vari kupakurudziro iyi kukomiti yeparamende inoona nezvemagaro evanhu nenzvimbo dzinoyera kana kuti culture and heritage iyo iri kufamba munyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekubatwa kwenyaya kumatare echivanhu emadzishe masabhuku nemasadunhu. Vanyika dzino madzima vanoti mimwe mitongo iri kupiwa kumatare aya iri kuraswa nematare epamusoro Major Street.
Mangwana nyairongodzo kana kuti vapa munhu decision yekuti munhu ane mutemo wekuti wakapa munhu munda vanoti kana kuti 3 to 4 years ndachirima ipapo apata, asi mangwana anozoka achinzi wakaita zvimambo wakaita zvekunzi kwemutemo uyu ndaatiri panzvimbo.
Mumwe akapa pfungwa dzake pamusangano wakaitirwa pamurombedzi kwazvimba kumashonaland west vaelvis honderi vanoti matare echivanhu akawanda ari kutatarika
ndekuti ndodaro dambudziko cheriratio patinozoti mambo havana simba vamwe vanenge vapindira nyaya isiri yavo. Saka mambo munhu akavazvikanzi pana aurayiwako mambo kuti ai yaisi yangu, nyaya ikauya mambo obvuma kuti iyi ndeyangu iyi ndindotonga. Saka ipapo yazvikumbira kuti mupote muchiti nguva nenguva vachiuya vachinzwa pavanotangira ndepavanogumira.
Asi vamwe vakaita sava Charles Nyamangara vanoti matare epamusoro ndiwo ari kutokanganisa sezvo achipa mitongo zvichipesana netsika nemagariro evanhu.
Pandiri kunoapiriswa kumagistrate scot ndiri kunoapiriswa kune musikana kana mukomana magistrate akabva kuinvesti of zimbabwe kwatakapera, but chinhu chaari kunoapira nezvacho inyaya yemakuna kuna yekuti amai vakatorana nemwana wavo mukomana. Inini pamutemo wekuchenura nyika yangu panodiwa mombe shanu kana nembudzi mbiri kana nechii kana nechii, but then ndiri kunoapira kuchinoda ndokwaapiriwo kuna magistrate. But magistrate has not even the slightest of idea of culture yangu inini kuti ndichachene sasei nyika yangu yaitirwa makuna.
Kutonga kwenyaya handiko chete kuri kuzeyiwa. Mugari wekuzvombe mudunhu remidlands Valio Chitewe vanoti madzimambo ari kuita zveuori pakupa vanhu pekugara vachivabhadharisa mari izvo vanoti zvave kurerutsa chimiro chemadzimambo.
Jarangu kuti andipe pekuvaka munda make, inini ndonzi zvinini ndibhadhira itodhurazwa mambo yekuti ndivake munda mamudhara wangu zvirikwe mubhuku mangu munda mamudhara wangu ndobhadhira itodhuraz.
Ko ivo vari kunzi havasi kubata basa nemazvo vari kuti kudii? Sadunhu Katiza Gombo vaGibson Jenami vanoti hapana chakaipa kuti vaende kunorodzwa pfungwa sezvo zvichibatsira munhu wese.
Zvinonzi kuziva mbuya hudzwa mitemo iri kuchinja saka treni inopreferiwa nemadzimambo chaizvo.
Mambo Ngezi vapita pasi pamire vanoti zvekuti madzimambo ari kutadza basa nekuti kune mitongo yakawanda inopiwa nematare asi ichizoraswa nedare repamusoro kanawo nedare repamusorosoro hazvina maturo.
Mamejasiti akaenda kutraining haana here nyaya dzinoitwa api dzinoateva dzizonosendekwa pachini haikuti hakuna here zvakadini kwematongero amambo ka mambo anotonga nyaya dzechivanhu asi hadzina sistimu yekuti dzinotozikamwa dzinoparwa so dzinodai kana kugaya nyaya yakadai.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Vimbai Nyemba vanoti zvinonetsa kuti madzimambo adzidziswe nekuti vanotonga zvichienderana netsika nemagariro emudunhu mavo. Vari kutungamira komiti yeparamende iyi mambo nechombo vaLington Chikukwa vekumudzi Mashonaland East vari senator vanobvuma kuti zviri kubuda kwese kwavari kuenda ndezvekuti matare emadzimambo netsika zvinhu zvinoda kuti zvivandudzwe.
Matare emadzimambo netsika dzacho zvinoda kuti zvivandudzwe.
Madzimambo, masadunhu nemasabhuku vanotonga nyaya dzine chekuita nekutadzirana kwevanhu zvinenge zvichida kuti vadzoreredze kana kuripisa vanhu kumaruwa. Mambo anotonga nyaya nemachinda ake kana zvipangamazano zvinosarudzwa nekuti zvine njere dzakapinza here kana kuziva zvakadzama tsika nemagariro pamwe nekugona kutaura zvinonwisa mvura. Dare ramambo ndiro dare guru pamatare echivanhu anosanganisira dare rasadunhu nedare rasabhuku uye mitemo yavanotevedzera haina kunyorwa pasi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.